Kana tichiri kutuka chirwe chemukondo mbera, hazvina kungoti maitira zvakaita munyika yese zvakangofanana. Zvine madifference, pachirungu tinoti haisi one size fits all. Zvinowanikwa kuBadebridge as a district zvakasiyana nezvinowanika muHarare as a district. Saka nyaya iripo ndeyekuti izvo tiri kuti isusu veBadebridge, veChirumhanzu, veGoilton North, veMarondera Rural, munhu nemunhu mudistrict make ngaaidentifya atinoti mahotspots aye atiri kuti izvo ndiwo ari kukonzera utachiwana hutsva kana kuti atinoti manew infections. Saka tiri kuti isusu kana muchinge maidentifya mahotspots aya, chiitai urongwa hwokuti mukwanise kurwisana nemahotspots iwayo zvichienderana nedistrict renyu by district renyu. Saka tokupai mari yekuita izvozvo. Saka zvichireva kuti izvo programu haisisiri programu iri kupushwa nehead office, asi iprogramu iri kupushwa nedistrict by district vachiona mamiriro avakaita kuti varwisane nechirwere ichi.
Hatingati maadvantage kana kuti kubatsira kunoita chirongwa ichochi ndezvipi?
Maadvantages acho ndeyekuti mari haichaperera matadza, tichireva kuti izvo mari haichaperera kuadministration, asi mari yaakuenda kwainofanira kunge ichienda kuno richa tinoti mabeneficiaries, vanhu vaye vanosungirwa kunge vachiiwana. Nekuti zvaakuitika pa ndezvekuti wedistrict yakatoidentifya haasiri yewenaka anenge achiimplementa, asi inenge ichishandiswa nemaorganizations anga agara achirwisana nazvo ikoko. Kana tichitaura zvevana vari muzvikoro, tiri kuti isu tine Ministry of Education. Chatingaite pa district level ipapo kueducation ndechipi? Votitaurira kuti aiwa tinoda kuti vandudze zivo iri mumaticha anoita guidance and counseling pa district ipapo, kuitira kuti kana tikavapa ruzivo rwakanaka, ndivo vapa vanenge vaakuita malicense ave guidance and counseling mastudents, vanenge vaakuchipa ruzivo rwuya rwokuti izvo kuti usabate chirwere unodai vachitaura nevana vedu. Saka ndiwo maadvantage yekuti mari yaakuenda direct kumabeneficiaries, haichaperera mumatadza kana kuita sei. Ndiyo donzo hombe reprogramu yedu.